chokwadi vanhu vari kufamba vachienda kunoona hama neshamwari nguva ine zororo. Tatichivakurudzira kuti ngavatevedzere mitemo yemumugwagwa, vasamhanyise, vasafamba usiku uyezve vasadhiraivha vakanwa. Kana vari vaya vanodhiraivha mabhazi, tachitaura kuti vanovaridzira mabhazi ravaregere kutaurira vashandi vavo ivavo kuti vamhanye uye vaite matiti akawanda wanda. Vanofanira kuvapa nguva yekuzorora nokuti vanhu vanoneta. Uyezve pavanosvika munzizi vese vese vanofamba nedzimotikari ngavaregere kumbotiza kupinda mumvura nokuti havazoziva kuti pasi apa mvura inenge yachera zvakadii uye panenge paipa zvakadii, zvikuwanikidza njodzi dzavanhu vakawanda vanopinda parwizi vachifunga kuti panokwanisa kuti vanhu vayambuke vozopedzisira vatorwa nemvura. Torasikirwa noupenyu hwavanhu vanenge vachifamba vachida kunoona hama neshamwari. Saka tinokurudzira zvikuru kwazvo vanhu ngavateverei zvatinochema nazvo kuti vasapinda munjodzi kana kuti musaona nyaya yakadaro. Uyezve mumigwagwa medu, imwe migwagwa haina kumira zvakanaka, ina atinoti maportholes. Kunyange seministri takambotsvaya apa neapa kugadziridza, asi hatina kukwanisa kugadziridza pese pese. Ngavaregere kumhanya, ngavaregere kupinda mumvura vachimhanya sere kuti pamwe panenge paita makombo anozokonzera kuti motikari yavo irovere yobva yaponcha yoshaya mweya yobva yakonzera kuti vagoita accident.
Pane zvimwe zvirongwa here zviri kuitwa nebazi renyu kana kutiwo muchibatsirana nemamwe mapazi ehurumende kudzidzisa vatyairi nezvenjodzi mugwagwa?
Chokwadi, seministry yetransport tine bazi redu rinonzi retraffic safety council of Zimbabwe. Pagore rinoiri takabatana nevekusouth africa, mapurisa ekusouth africa, tiri kushanya tiri pamwe chete pakrisimasi panapa. Vanhu vedu vetraffic safety council vanga vari kusouth africa, iko zvino patanangana nenew year kusouth africa vari kuuya kuno, nokuti njodzi dzimwe dzinoitikara pakati pavashanyi vanobva south africa vachiuya kuno navashanyi vomuzimbabwe vanda vokusouth africa. Saka ndezvimwe zvinotanga tichiita zvakare. Saka tiri kushanda pamwe chete namapurisa emuzimbabwe watinoti ZRP nevid yedu iri paministry of transport zvakare vari mumigwagwa imomo vachibata motikari dzinenge dzichionekwa kuti hadzina kumira zvakanaka, hadzina matayi akashata nezvimwe zvakadaro, navanhu vanenge vachifamba vakadhakwa. Nikutiraya izvozvo kuti tione kuti zvingabatsira kuti vanhu vasava nenjodzi dzatinokwanisa kuvharidzira pachezvedu.